A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 8th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at continued efforts by women's rights groups and political parties to encourage women to participate in next year's presidential elections. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzimai musakanga nwe.
Linga kohla ubana ngolesine ulapoge esihluza kona indaba ezipatelane labesifazane labo mama siti asihluzene vo mama. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we now live stream. And if you want to join the conversation, you have to like us.
And remember, we're also available on the internet, and you can go and log in right now at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and also www.voandebele.com, and join in the conversation.
The National Coordinator with the Women's Coalition of Zimbabwe. Nasi changa tiri kwa vulawai. Madimai ese anga achita urukuro ze kutu. Kutu tingaita mbatira pamwe sei. Kuti sarudo za 2018. Dile sarudo zinosimu zira. Neku kadirisa nyazi kwa ziro zivanu kazinewa nasikana. Uye kuti iro bumbiro remu temweiri. Dile rinoshanda uzuwa rega rega. Mukatino upenyu wevanu kazinewa nasikana. Vanga vari umanga ari masangano anoshanda nemadzimai nevanasikana vanobata vari mudunhu reurawayo. Kwanga kunewo vanga vachibva zvekumapanzi ehurumende. Kwanga kune vabva kukanzuru. Madzimai akapinda mudare reparamende nokuda kwechisungo chakabudamo chekota system. Vasikana vechidiki vanowanikwawo vamwe vari munyaya dzemidhia. Uye kwaitawo mamwe madzimai anga achibva mumasangano ezvemakereke nevanoita nezvekutengeserana nezvemabhenda zvinye.
Inhunha dzipi dziri kutaurwa nemadzimai sei dziri kuvakanganisa nyaya iyoyi yekuti vazowanikwa vachipindawo vachiwanawo zvinzvimbo musarudzo dzegore rinouya?
Nyaya yanyanya kubuda chaizvo kuti tikatarisa mubumbiro remutemo mune section 56 inotarisa nyaya yekuti ngakuve nekuenzaniswa kwemukana kusava nerusarura. Saka madzimai vanyunyuta vakataura chaizvo kuti mamiriro ekunze kunyanya madzimai ari mumapato ezvematongerwo enyika vatisora kuti nguva dzinozosarudzwa kunzi vanhu vamire vati ivo vaakuda kukwikwidza inguva dzipfupipfupi tisati tasvika munyaya dzesarudzo. Saka vanga vachitoti ngatitiembatira pamwe kuti maprimary election kana kuti sarudzo dzichaitika dzichiemuno muna 2017 kuitira kuti panyatsoita nguva yakakwana yekuti vanhu vanenge vaita mavanga munyaya dzesarudzo idzodzidzi vakwanise kupora uye vanenge vawava vanhu vanyatsowanawo mukana wekuti vashande munharaunda dzavanoda kukwidza. Madzimai vaakurudzirana zvekare kuti ngatisanonokera korogeti madzimai atiora kuti kozonzi muna 2018 munhu waakutipati akuda kumira. Saka vasimudzirana kuti kana kuine ane shuviro yokunge achikwikwidza musarudzo dzatakatarisana nadzo ngaataure nguva ino iyi kuti madzimai ese aone kuti tomubatsira sei nokuti tanga tiine imba yanga yakazara zvipo zvakasiyana-siyana asi madzimai ese atida kuvabatsira. Vamwe vati mapato akazvimirira anoita zvematongerwo enyika havasi kunyatsokuteteura kuti waro hwavachashandisa kuti vasarudze vavachati makandidati ndeupi. Saka vari kuona kuti nyaya dzeruzivo kana yatingati information yekuti zvinhu zvichafamba sei mumapati hakuna akuda kunyanya kubuda nezvayo saka zviri kungowandiswa kunge zvinhu zvesikireti vazobudisawo nyaya yemhirizhonga kuti madzimai nyaya yekurohwa nyaya dzekutyisidzirwa nyaya dzekuti chero ivo madzimai arimo muzvigaro zveutungamirira havasi kutombonzwikwa nekuti vanoita nezvekutorwa nekufambiswa kwemashoko nenhau vamwe vacho havasi kupa mukana vari kunyanya kupembedza basa rokuitwa nevanhurume saka vangava kuti haiwa zvinhu zvinonei vazopawo chitsvande kune madzimai ari muzvigaro zvidoko kuita kuti sungunukai kudzoka kumadzimai mungotsanangurira kuti kubva zvatakakubatsirai kuti mupinde muchitaro makaitirawo madzimai nevanasikana chii uye kuri kufamba sei kwamuri uku uye toshanda nemi sei nekuti vaitawo nyunyuto yekuti vanhu kana vari nguva dzesarudzo vanowanikwa asi kana taakuti chiuyai mugadzirise kodzero nekuti udza kuti constitution iri pati vanhu vanenge vava kuti chishai maappointment kana vawanikwa paappointment paya vari kutaura vachimhanya kana vadi vebhuruwai vanenge vachingomhanyira kuinda Harare saka madzimai acho hai vanhu vese vari muutungamiriri ngavambogarawo pasi vabvunze madzimai nhunha dzavo vateerere madzimai kuti vari kudei uye vataure zvavakavimbisa pavakambobatsirwa kuti vadini vawanikwe vari muzvikaro saka madzimai vamboti saka hatingamiriri kuti vari muutungamiriri vati madzimai huyai isu hatisi kuzomira saka muvhiki rinotevera kwatoita zvirongwa zvekuti madzimai vataenda kune vemakomisheni vari mubumbiro remutemo vanoona nezvegender commission vehuman rights commission vati vari kunoonawo mamwe madzimai ari muutungamiriri mune zvemauto mune zvemapurisa mune zvematongerwo enyika kuti vanyako kutaurira navabudirani pachena nemadzimai vari kuministri nokuti nyaya yazenge yanetsa zvakanyanya muhurukuru vanhu vanga vaida kunzwisisa kuti iyo inombonzi women development fund iri kumbova kupi yakapuwani inowanikwa sei vanga vari mowo muministri vakati takangurisa kuda naye havhuri saka pamboita makakatwaona yekuti vane varidzi vekodzero vanga vachiti isusu vanoita kuti kodzero dzedu dzisvikirike havatauri nesu ivowo vachiti ha tikati titaure nemi muri kuti tiise maappointment saka kwangobuda nyaya yekutiwo pakati pevanhukadzi nevanasikana vari munharaunda dzakasiyana-siyana nemadzimai ari muzvigaro zveutungamiriri mungava hurumende mungava mumasangano akazvimirira ari ega pari kutoda mubatira pamwe kuti bumbiro remutemo riite kuuhimuende
We heard there from the Women's Coalition of Zimbabwe's Sally Ncube. But if you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at continued efforts by women's rights groups and political parties to encourage women to participate in next year's presidential elections. What are your views on the issue, PJ?
And the Women's Coalition of Zimbabwe, a grouping of women's rights organizations in the country, actually, today held a conference in Bulawayo discussing political accountability and the need for women who would like to participate in next year's elections to start making inroads now as time is actually running out.
Yes, PJ, and also we saw last week and tomorrow we understand that a grouping of political parties from 8 different opposition political parties are expected to meet in Bulawayo tomorrow to promote hashtag #HerVotes2018 campaign, which seeks to mobilize women to actively participate in the elections slated for 2018, which is next year, PJ.
Mm-hmm. And the campaign also to seek to encourage women to vote for women in position that they are running for. Despite women constituting the majority of voters, few women contest in elections in the country right now.
And it's also known as the Women's Electoral Convergence 2018. That's the platform that seeks to urge women to take an active role in the forthcoming harmonized elections as candidates and voters.
Some opposition political parties are currently engaging in coalition and memorandum of understandings in order to make an impact in next year's election. Amai Joyce Mujuru of the National People's Party, NPP, came under fire early this week for highlighting that the position of the leader of the coalition was still to be decided.
Let's take a listen to what she had to
say. Kwanditi kuda kunongobvumirwa ndo demokirasi yachoka koyambenganza anotungamirira mubatanidzwa wevanopikisana nehurumende ndinhengi ndiani pachiri kutotsvagwa anotungamirira kuda hakurambidzwi asi vanhu ndo vanozoti aiwa mazvimhanyira zvenyumba baanhiya kana mazvimhanyira yenyuma inhiya watiri kuda ndinhengi kana kuti ndiani ane chimiro ane mabatiro achabvumirwana nemi vanhu vezimbabwe kuti uyu ndiani mabatiro ndiani utungamiriri ndiani chimiro chekuti munogona kubatanidza vakarwira rusununguko vari muchiuto vari kuminda nokuti vanhu vese vane zvavanotyira kuti mumwe munhu akangotungamirira tinogona kutorerwa minda mumwe munhu akangotungamirirwa tinozonzwe kuchiuto makaita zvakati tozonzwe kumapurisa makaita zvakati saka navo vari kufarira kunzwa mumwe wavowo achitaura kuti aiwaka kuzvandiripoka.
That was Amai Joyce Mujuru of the National People's Party. What are your views on the issue, PJ?
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni ukubomama kumsakazo weStudio 7 kuhlelo lweLive Talk lapho ke esihluza khona indaba eziphathelane lezangikhathaze izandihluphe lokuphumelela kwenhlelo zabomama ezigabeni ezijiyeneyo zempilo kungaba ngeze mbusazwe kungaba ngezomnotho kungaba ngezenhlala kahle kaZulu konke siyakuphatha kulolu hlelo okwalamhlanje ke ukuhlelo lwethu siphatha udaba lokho esiqhubekela phambili ngokuhlomisa omama ukubana labo babe ledlabuzane babe lamandla babe lesibindi sokungena labo kwezombusazwe ukuthi bakhethwe ezikhudleni zobukhokheli bakhethane njalo bona ngokwabo njalo okukhulu kakhulu ukuthi bayebhalisa ukuthi bayevota ngomnyaka ozayo kukhetho lolo olokudinga abameli bedale leparlamente kanye lomongameli kukhetho luka 2018
sikwejwayelanga lokho ukuthi sibuye singobomama abamaphathi ahlukeneyo sihlale sibili sithi kungasukuma umujuru sithi yebo mama kungasukuma ukhuphe sithi yebo mama akasikwejayelanga
2018 isikhathi senu sokuba liqondisise zonke izinto ezingamanga kuhle kuleli lizwe lingavumi ukusala ezindlini lingavumi ukuthunya lingavumi ukuya emsebenzini nxa ungavotanga ukuvota lilungelo lakho
sifuqwe yinto yokuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu ukupolisa uphathi uwedwa akusebenzi kungcono sibambane izandla sithi lo nxa esitsha omunye abekhona ezama ukuthi agule umlilo ngoba sibonile ukuthi singabe silokhu esinje sizabe silokhu esisilwa sikumakhona yethu ona lawo kodwa kusenze kusiphutshele
sinanzelele ukuthi nxa singayekela ukwenza njalo ukuthi sibambane senze into nye sizwisisane bazabe lokhu beyihlinza beyidla inyama silokhu esikhangele singayekela ukuqalisa ukuzama ukuthi abomama basebenze ndawonye akusoze kwenzakale zamele siqalise somewhere and siqala ngemihlangano enje so
isikhathi esiningi kuthiwa lapho kulabomama abaningi i-corruption iba phansi so yikho sifuna ukuthi indawo eziningi kube labomama abanenkozela ukuthi i-corruption le eyiyo sidilize umkhono weZimbabwe iphele ngokuthi njengabomama nxa kulodube ekhaya abantwana kabakhali besithi baba baba abantwana bakhala besithi mama mama yikho ke ngithi kumama weZimbabwe sukuma usupport omunye umama
labo ke ngabakhokheli bemabandla ehlukeneyo kumbe abasezikhundleni zobukhokheli kumabandla ezombusazwe ehlukeneyo akade bekhuluma emhlanganeni wabo abawenzi wokuqala wokumanyana kwabezombusazwe abasezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe abangabesifazane bemanyene kakhulu labe ihlanganiso ezimela ilungelo labesifazana ukukhuthazana ukuthi omama labo basukume ababe ledlabuzane bayibhalisa ukuvota ukuze bathole njalo idlabuzane lokuthi bavote ngomnyaka ozayo umhlangano lo kube lomunye njalo umhlangano lo ngosungulileyo ukumanyana kwabesifazana namhlanje kobulawayo ihlanganiso ye Women's Coalition of Zimbabwe okuyinhlanganiso emanyanisa inhlanganiso zonke zabesifazane abalwela abaqhuquzela amalungelo abesifazane bebebuthene bebethe gwaqa kobulawayo behluza indaba zona lezi zokukhuthazana ukuthi kukhulunywe lapho ke okukhulunywe khona sisungula uhlelo lwethu ngolimi lwesishona unkosikazi Salincube lapho kade ikhuluma khona ukuthi yena besihluza indaba ezehlukeneyo ezokuthi omama bangaphathiswa njani ikakhulu ngoncedo lwemali lokubaphathisa umkhankaso wabo lapho bekhankasela ukuthi bangene labo ezikhundleni ezehlukeneyo. Kulezi mali engxenye eziyabe zivela kuhulumende ngokwakhe, kulezi mali njalo eziyabe zimele zivele enhlanganisweni ezomanyana womazwe omhlaba ezehlukeneyo abesifazana abangaziyo ukuthi zikhona lezo zimali. Kuyokuthi ke usasa kulomhlangano njalo owesibile omanyanisa njalo abesifazane abazokwenza umbusazwe olandela wona lwana owenziwayo owe hashtag yevota yevote 2018. Sibe lethuba elihle njalo lokuthi sibe lo nkosikazi Lucia Mathibenga okhona khonapha ecingweni. Siyakwamukela nkosikazi.
Bonani.
Ye. Yeah. Wena ke ungowebandla le PDP.
Ngowebandla le People's Democratic Party, PDP. Yeah. Ekhokhelwa ngubaba uBiti.
Ye.
Ngikhona lami phakathi kwabo mama esingathi ngabadala abayiwa abakhokhela lo mbuthano okusibe lokusebenzelana ndawonye njengabo mama.
Mhm. Liyabe likhona emhlanganeni wakusasa.
Siyabe sikhona emhlanganeni wakusasa. Amphitheatre koBulawayo alisa ngo-10 size siyoqeda ngo-1:30.
Ye. Liyabe liphatha indaba ziphi sibisibili?
Uyabona ngeviki ephelileyo sivala lokhuyana ama-findings Afrobarometer awokuthi abantu bayesaba. Kusasa sizabe sizama ukuthi siqinisane njengabomama ukuthi singayesaba umnyama ongelampisi.
Yeah.
Akuphela lutho olokwesaba. Sizabe sesabani izinto ezesabisayo siphila lazo. Siphila lokuswela imithi ezibhedlela kuyesabeka lokho. Siphila lokuswela ukudla lokuswela imali kuyesabeka lokho. Kodwa silokho esiphila. So singayesabi. Kusasa umlayezelo wethu omkhulu uyabe ngokuthi sitshelane njengabomama ukuthi hayi okungayisokufa yikuphi. Asiqineni siqinisele sivele sihlezi phakathi kwamakhaya singabantu abaziwa ngokuqinisela.
Mhm. Pijeri gatimbopindira apo toti Mai Mathibenga muchange muri kumusangano wamangwana zvii zvamunenge muchizeya ikoko kuBulawayo. Taona nhasi kwanga kune mumwe musangano we Women's Coalition of Zimbabwe uye zvevanga vari kukurudzira kuti madzimai ngavapinde mune zvematongerwo enyika pachiri nenguva kwete kumirira kusvika 2018. Imi muchange muchizeya kuti chii?
Isu chokutanga rega ndingotorawo mukana iwoyo kuti Women's Coalition matiitira zvakanaka nokuti huri kurodza matanga idzodzi ndiyo garira noko yatiuda kuita samadzimai gwendo guno. Mangwana tinenge tichitaura ini ndakanyanyisa kushungurudzika pandakaverenga ongororo yakaitwa inoti kwanzi madzimai vanotya kana vanotya mhirizhonga kana tasvika panyaya yesarudzo. Saka mangwana shoko rangu guru rinenge riri rokusimbisa madzimai kuti hapachisina chokutya ingawani zvinhu zvinotyisa maningi tigere nazvo mazuva ose. Tinoshayiwa mari yedu kubhengi kune avo vanayo muchivata pamutsetse. Tinoshayiwa mushonga kuchipatara vana vedu havana mabasa. Pane chingatyisa kudarika izvozvo ingawani tiri kungorarama nazvo. Saka pasarudzo ndopari nyore zvakanyanya tisanyanya kutya madzimai tinozikamwa noushingi tinozikamwa nokurarama upenyu hunenge huchinetsa asi tinoshingaira tichizvigadzirisa. Saka ndo meseji yakanyanya mangwana. Mm-hmm. Madzimai tiri magamba tagara tinozviziva muri dzakawanda kana shona inoti musha mukadzi.
Mm-hmm.
Saka this time tinenge tichingoti nyika mukadzi iva gamba utarise mhandu sumuka undonyoresa kuvhota wanyoresa kana kunzi ndai munoongorora mazita inspection moenda musi wokuvota wacho kutobuda kungandaira chaizvo kuenda kundobvisa nhamo munyika muno nokuvota.
Saka musangano uyu uri kuitirwa kupi uyezve wakavhurika here kuti mudzimai wese ari mubulawayo anokwanisa kuuya? Ndianani vamwe vanyarikani vachange vari pawo uri?
Musangano uyu uchatanga na 10 o'clock kuamphitheater. Kusvika kuma half past 4 masikati. Vanyarikani vanenge variko vanyarikani vakuru vakuru vatingati ma highest ranking official echidzimai kuma political parties kwa anotiwo People's Democratic Party, NPP, MDCT, MDC nemamwe ma political parties tinokwana kuita 8. Asi makonvina omusangano wamangwana ndiamai Mujuru, Honorable Tokozani Kupe, Honorable Priscilla Mushonga, neni tiri 4 tisuma konvina omusangano uyu unenge uri kumangwana. Hongu mudzimai wose akasungunuka kweko zvino tingagokomba tichirambidzana kupinda kuti pane chinoryiwa here ipapo. Kutokomberana basa zvinhu zvakatonyanyisa kunaka kuti chero wangozviwa kuti ndakasungunuka asvike kuamphitheater tizokwera pamwe chete tichikurukura.
Aiwa, mombotidee nechirungu kuti where can people join your meeting tomorrow and why are you having it in Bulawayo this time around? We saw you launching your campaign in Harare.
Yes, we did launch our campaign in Harare. This is like the second leg. Actually, we are going to visit all the 10 provinces of the country with this program. So this is like our second program, and it will be held in Bulawayo tomorrow, the 9th of June, at the amphitheater, starting at 10 o'clock, finishing around half past 4 in the afternoon. The reason why we are in Bulawayo is there's no particular reason why we are in Bulawayo. We are now showing that this program is going to go from province to province.
Aiwa, mombobata enyu makadaro PJ. I think we have our other guest, Dr. Chipo Dendere, who's here in the United States, but I know that she's a member of She Votes. Dr. Dendere, if you can give us your take on some of these efforts that are being made by women's rights groups and political parties urging women to register, one, to vote, and also to participate in the elections. Why is it important for women to get into the 2018 elections?
Well, I think the previous speaker just stated that women are the bedrock of Zimbabwe. We keep the families together, and we literally keep the country running financially, as well as with just our commitment to development in Zimbabwe. With regards to She Votes, our president, Maureen Kademonga, she was at the first launch in Harare, and she spoke there along with some of our members. We are very committed to this, and, you know, it's in our name, She Votes. We are excited to get women out to vote. We want women to do more than going to vote on election day. We want them to participate in the process, to attend rallies and hear from speakers from both political parties, to be engaged, to register. We were doing the numbers yesterday, and in order for us to get 2 million people in Harare to vote, it means that we have to get 122 people registered every day at every precinct. That's a lot. That's a lot of people to try to get out of their houses, away from work, and at the registration centers. So we need everyone's help. This should be the conversation on women's groups right now. How do we register to vote? And for us, it goes beyond just registering and voting. It's also about supporting female candidates. We really believe that when we elect more women into government, when we elect more democratic-aligned women, then we can change the country for the better. Right now, we have very few women in government, and sometimes it feels like they are talking to themselves or they are working alone and they don't feel the support from the rest of the community. And so we want to provide that, and we want to support our female candidates in 2018.
Mm-hmm. I want no tender, Dr. Chipodendere PJ.
Don't you think you might slightly confuse people or women in particular when you have she votes and then we have her votes? So won't it confuse a little bit people?
You know, we didn't know about her votes, and they started after us. They started after we had already founded our organization. And so what we've been trying to do at She Votes is to bring together women from various organizations so that we keep working together. Mm-hmm. And the She Votes campaign is a small part of our bigger organization called Women for Women in Zimbabwe. So the She Votes campaign relates to our work on elections, but we do more things. And so we are not competitive in the sense that we think her votes is less important or we can't work together. We want everybody who started an organization, everybody who started a campaign to get women to vote to come together. Because mm-hmm. you know the way that these things happen, PJ, is that Chipo is sitting and talking to her three friends. And we look around and we haven't heard anybody encouraging women to vote. So we start our small organization. And as we become more popular and as we become more aware, we start to realize that there are six other groups of women that we're thinking exactly what we're thinking, that women are not being engaged. So really the question isn't about women getting confused, because women are very smart. Zimbabwean women are exceptionally smart, so they won't get confused. What we need to show women is that we can work together across all these groups. And I really love that we have multiple organizations, because these are like the group that's meeting tomorrow, they have a lot more capacity than we do. So they'll be going to 10 provinces. They'll be meeting a group of women that we might not have access to, and we can pick up where they might fall short. So that's how we see this at She Votes. And the name situation, I mean, it can't be helped, because everyone is kind of starting their own stuff, and there isn't always clear coordination. But we're not worried about that at all. We're actually very excited. So She Votes, Her Vote, all of these women vote. Whoever is out there, we want to work together.
Mm-hmm. Yeah. PJ, maybe before Tati, Dr. Dendere vaende, pane zvavataura zvandibata zvekuti mapoka, nyanya emadzimai. Tinoona mapoka emadzimai akawanda chaizvo padandemutande. Asi hatisi kumboona vazhinji vachitaura nenyaya iyoyi yekuregister kuvhota, kana kuti mudzimai angaite sei kuti apinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana tiri kuona vanhu vari kutoita mabasa, vanhu vari kutotorawo zvavo ivo semunhu ari mumwe chete. Chii chingaitwe nemadzimai nyanya avo vane mapoka ane vanhu vakawanda madzimai kuti nyaya iyoyi ikurukurwe zuva nezuva kusvika tazosvika kuna 2018? Nekuti vazhinji vachazochema papaya kuti ini handina kunyoresa. Asi toita sei kuti nyaya irambe ichikurukurwa?
I think our appeal is to group
Neshona Dr. Dendere kune avo vada kumbonzwa rurimi rwamai.
Or if you said, you know, to name a kumbira ma admin ema group teams where ma admin epama WhatsApp group, ma admin epama Facebook group. Nebuti, even though van vachi dismiss social media, panerime group on Zipama Pokagawanda epa Facebook. Panerime and those divari kuti pakaitika nyaya panogona kukomenta kana vanhu 3,000. So I think ma admin epama group iwayo vachova vanhu kadzi vane chiremerera musociety yedu. Vanhu vekuti vanhu vanoteerera kana vachitaura nyaya, kana vakaita mainstructions pamagroups avo kana vakadi. Saka inini ndotoisawo chichemo kumagroup admin iwayo epaFacebook nepaWhatsApp kuti ngavashandisewo platform yavo to encourage women to register to vote. Mm-hmm. And ndinodaro nekuti nyaya zhinji dziri kutaurwa nemadzimai padandemutande dzingave nyaya dzedomestic violence. Kuti pave nemitemo yakasimba yekuchengetedza vanhukadzi nezvedomestic violence zvinoitwa muparliament. Zvino kana muparliament musina vari kutimiririra, tichangoramba tichitaura nyaya dzimwe chetedzo padandemutande asi zvinhu zvisingachinji. Vazhinji vakadzi pamadandemutande ipapa vari kutaura nyaya dzemabhizimisi. Totanga sei mabhizimisi edu? Mabhizimisi edu angakure sei? Mari toiwana kupiko? Zvimwe zvacho zvinogona kugadzirisika kana tikava nevanhu muhurumende vanonzwisisa zvitemo zvevanhukadzi. Ende ndinotoziva kuti dai maadmin iwaya kunyanya epaFacebook dai vaimhanya for office vaiwina. hands down vai wina nekuti vanhu vakuzikanwa vanhu vane platform yavo saka deva totovakumbira kuti vatibatsire vashandise platform yavo nemazwi avo nekuti zvavakatanga kuunganidza vakadzi pamwe chete ini ndinozviona zviri zvinhu zvakanaka ndinozviona zviri zvinhu zvatinokurudzira nekuti neniwo ndinotodzidza zvakawanda pamaplatform avo iwayo saka tisuvakumbirawo kuti ngavauye tishande tese vakurudzire madzimai ari pamagrupu avo kuti vaende vanovhota vaende varegiste vaende kumarali vasapote macandidate
PJ
Dr. Chipodendere lapo uphakamise udaba lami okade lusengqondweni zami ukuthi siyabona nxa lapho kukhulunywa kumbe kuxoxwa lapha ezinkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini zingaba ngeze WhatsApp kuzingaba yiFacebook wabona kulama group kumbe ngithi amaqembu amaningi sibili abesifazane uzabona bexoxa ngendaba ezingelala msebenzi ingxenye ezinye ezokunyeyana ezokuthathelana amadoda ezokuthathelana abafazi lokunye okunenginengi okungelala msebenzi kodwa ke okunye kwangkhona bayalokhuza sibili bayakhuluma ngendaba zokudlengula kwabesifazane bayakhuluma ngendaba ze-domestic violence bayakhuluma ngendaba zokuzihlomisa kwezomnotho ukuthi benze imisebenzi ehlukeneyo yokuziphilisa yokuzinakekela lakho ziyaphuma indaba ezindalo njalo uyabona ukuthi enana bayakhomenta ama-comments amaningi sibili and njalo kulaba isifazane abase kumaqembjini wona lawo abalesithunzi sibili ukuthi bangakhuluma umqondo othile abaningi bayalandela umqondo nalo baxoxisane becazulula udaba oluyabe lusegudwini kodwa ke sikhangele ukuthi bayaxoxisana na ngodaba lolu olokuthi bakhuthazane ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli ikakhulu kwezombusazo yebo singabe siyaxoxa ngendaba zona lezo zokuphi ezedomestic violence yebo singakhulumisana ngendaba zokudlengula yebo singakhulumisana ngendaba zokuzinakekela ezamabhizimusi kodwa ke phela nxa sokubunjwa imithetho ibunjwa edaleni lephalamende nxa lingelabo abameli bedale lephalamende akuyindawo wonke elikukhulumayo khonapho ezinkundleni zenu. Ngakho ke uChipo Dendere ucela abesifazane amaqembu nalawo ukuthi lingabe liyafaka lani ezokukhuthazana ukuthi abesifazane bangene labo babe lesibindi sokungena kwezombusazwe. Ngoba indaba zonke lezi esikhuluma ngazo esixoxa ngazo ezinkundleni zona lezi kumele zihambe ziyephathwa ziyehluzwa edalele parliamente ukuze kubunjwe imithetho ephathelane lakho sengizabuyela ke kuNkosikazi Matibenga uthe wena kuyayenziwa kumbe kwenziwa umhlangano wesibili akobulawayo ophathelane lomkhankaso wenu lo ukukhuthazana njengabesifazana kubana lingene kwezombusazwe babe lesibindi njengoba uchilo wathenana kube lophenyo lolo olwe Afrobarometer lapho ke okukhulunywe khona ukuthi abesifazana abaningi lokho besisaba ukungena kwezombusazo selenzeni ke ukuze likhuthazane
okwamanje uhlelo lethu luhamba so omunye lamunye oku leadership position ye political party yakhe kumele abe labo mama abangu-100.
Yeah.
Ibizo ne-phone number. Ibizo ne-phone number. Laba bayi-100 labo omunye lomunye wabo angabala abantu 10. Abe labo amabizo lama-phone number. Ukwenzela ukuthi kaningi esakubonayo ukuthi ama-processes lawa ayenziwa adlule. Abantu bengakwazi ukuthi kule process ngingakutshela ngisithi kathi siso kule by-election lapha eGweru kotshundura bebe register quietly vela kuzanga kube loku not even in the newspaper ukutshela abantu ukuthi kulento enjalo yenzakalayo ngaphandle nxa uhlala khona so thina sesibonile igap yona leyo eyokuthi kaningi ningi omama sibhizi sihlala sibhizi njengoba sokuyikukiyakiya khona lapha kwelakithi ngenxa yezanusi yefesi kuleli lizwe. Siyabe sikhutha kumbe sithi miss out on certain information.
Yeah.
So amanamba lawa lamabizo sizabe siwasebenzisa to send out information about voter registration, voter inspection, and as well as voting. So we are going to create a network, a chain network in that regard. Yiko ubona kakhulukazi umhlangano lo uzabuhlanganisa omama esingathi bale zikhundla kuma political parties awo abaku nationally, abaku ma province, abaku ma districts laba kuma wards. So yikho ukusebenza esikwenzayo necampaign yethu le.
Okutsho ukubana selikubonile lana ukuthi inkundla lezi ezebulenjini ziyasebenza labo WhatsApp. So selifuna ukubumba umanyano kumbe ukusebenzelana lisebenzisa ubulembu.
Yikho kakhulu ngoba khathesi ngakutshela ukuthi nxa sihamba emaphandleni and khonapho ngithanda ukubonga lina abantu abethu elisithengela lawo mafoni noma kungolokhuyana okuyimbuzi kodwa imessaging yayithola. Nxa sihamba emaphandleni khathesi umuntu abaningi bala mafoni. So nalawo mafoni olefoni olonebha wakhe ongela foni bazakhulumisana esiboraneni ukuthi hayi mina ngithola umbiko onje. So kubhaliswa lapha kuprovinsi yethu. Indawo zokubhalisa zinje zisendaweni ezithize ezithize. So yebo ucingo lolu kumele silusebenzise kakhulu ngoba yiyo into esikhona. Thina saqalisa ipolitika sisafaka izincwadi emakhombini nasemabhasini. Sokulula kakhulu. We don't have a reason to fail.
Maybe let's also welcome some of our people that are actually live streaming with us since we haven't done so yet on all our platforms. Ndombo enda pa VOA Facebook page ye Shona Tinatandi Manando arukuti fe arukuti tukukonai anasis PJ tukunzwa na Mai Matilenga na Dr. Dendere tukunzwa I loud and clear. Cliff Jira tinoku chingamidza imunya Nyakatonje arukuti tiri clear uye arukuti nzwa Finals Murambiwa arukuti aiwa tiripano takateerera. Terence Magindi arikuti tiripo ipapapa. Wills Sweeney arikuti Maneru aiwa Maneru kwa Muri ameno kuti mavota here ku Britain kwa Muri kondose vota avaisha mari yangu pa Facebook. Wills Sweeney mavota here tirikunzwa kuti kune vote irikuitika ikoko uye zvezvii zvamukati taurirwo zvamadzidza zvingashandiswe nemadzimai zvirikuitika ikoko ku Britain. Pauline Lakama arikuti tiripo ipapo. Saka tina pano tina amai Lucia Mativenga vesangano rePDP na Dr. Chipo Dendere vari kuno kuAmerica vari kutaura ivo nenyaya yezvirongwa zvemadzimai zvekuti vavote. Ndirikunzwa kuti tine vamwezve amai Linette Karenye vari pafoni. Ndakamboedza kuvafonera kana tavabata ndafara chaizvo. Makadi amai Karenye.
Hello. Nare dzava mhenu kana vari kutinzwa. Muri kutinzwa here panharapo?
Ya, ndiripo makadini.
Aiwa, tiri wadi. Moti tsananguro kuti muri vebato ripi kune avo vasati vakunyatsokukuzivai uyezve kuti chirongwa ichi che hashtag #HairVotes2018 chakakosha sei kumunhukadzi?
Ndiri the national chairperson wemadzimai wekumovement for democratic change inotungamirwa na Dr. Richard Tsvangirai. Chirongwa ichi tinochiona chiri chirongwa chakanaka, chirongwa chekuti izvo mudzimai wese wemuZimbabwe anofanira kukoshesa chinhu chinonzi kuvota, anofanira kukoshesa chinhu chinonzi kuregister. Saka kana waregister unofanira kuzovota. Saka chishuo chenu isu semadzimai anotungamirira MDCT ya baba watangira kuti dai Zimbabwe yese munhu anonzi mukadzi uri mukicheni upenyu hwemunhu kadzi ohune mwana ndohune zvese zvinorwadza saka mudzimai akaregista kuvhota uye akavhota tinoshandirika.
Mhm. Tiri ipapo Maika Renye, mataura imi kuti murive MDCT, pane zvirongwa here zvamuri kuita kuti mutsveche madzimai kuti vaende kunonyoresa kana chirongwa ichi chavhurwa, nekuti tiri kunzwa kuti michina yacho ichange ichishandiswa pakuvhota, matenda acho akatotaurwa kunzi akapihwa ani, uyezve pane nzvimbo dzatotaurwa kunzi kuchange kuri kuvhoterwa uku neuku nezeki. Pane zvamungataure here mukushingisa madzimai kuti sei zvakakosha kuti vanyorese patsva, nekuti vamwe vatinombotaura nawo vanoti aiwa ini nditori voters roll nekudhara asi tiri kunzwa kuti zvasanduka, zvasanduka sei mukore uno?
Hongu isu sebato removement for democratic change semadzimai tine programu yatakafamba nayo yatakalonja yatiri kuti mhou nemhuru inova programu yekukurudzira vanhukadzi kuti vanorejesa kuvhota. Pachirongwa chemhou nemhuru tiri kureva kuti mai ndo vanozvara mwana, saka mai ndiyo mhou, mwana ndiyo mhuru. Saka pamusha wega wega pachabuda mhou nemhuru, panobuda nemuzukuru, panobuda nemuna baba. Zvoreva izvo kuti tiri kuti kare taisobuda chete vana mai tichinovhota tichisiya varoora nevana nevazukuru. Saka tiri kuti isusu pari zvino sezvo chirongwa chekuvhota chauya kuuya kwatiri pekutanga kutanga zvepatsva, taakuti isu pazvichangovhurwa nezeki kuti handei tinorejista, musha wega wega ngaubude mai, ngaubude mwana, ngaubude muzukuru, ngaubude muroora pamwe chete nababa, tigonorejista kuvhota. Hongu chirongwa ichi chatisiyanei nechekare, nekuti pari zvino taakushandisa iri kunzi BVR, inova yatichashandiswa kunotorwa mapictures nemafingerprints edu. Zvoreva kuti munhu wese haamo kuvhota soro, chero akambovhota zvoreva kuti hausisirimo, nekuti takauya kuti todazve kuti vhota soro itangiswe patsva. Chinhu ichocho taichitamburira makore nemakore, ende semusangano nemapolitical parties takwanisa isu kuti tiwane chinhu chekutanga zvekurejista kuti tiite new voters roll. Vaya vaisovhota vari vakafa, vaivhota vari vacheche, havachawaniki mumavoters roll imomo. Zvoreva kuti BVR yakutipa isu mvumo sevana veZimbabwe kuti tinotanga zvekurejista kunovhota patsva, munhu wese ane kodzero uye akasununguka. Uyewo BVR ichatibatsira kuti tisasaita zviya zvekuita double voting, nekuti zvinenge zviri kuvhoterwa papolling station ipapo pawakarejistira. Saka tinoona chiri chirongwa chakanaka, nekuti izvozvo zvinotibatsira kuti tese tive tinosvinura, tese tive tinodefenda vhoti redu, nekuti tikaita a clean voters roll nezvese zvikaitwa nemazvo, zvinhu izvozvo zvinoita kuti Zimbabwe isimuke tese nevana vedu taenda kunorejista kuvhota.
Aiwa, mumbobata makadaro Maika Renye. PJ, tinenge tina vimba inashe unogona kumutora timbonzwa kuti vechidiki vari kuti chii.
Siyakwamukela kuhlelo vimba ishe.
Sanibonani, linjani?
Hayi, siyaphila. Ha, wena sudlalela emsakazweni wethu ngalezi zinto.
So fanele lami ngibe ngizohlala khona apha eDestiny, lami ngibe sehlelweni every week.
Kodwa sikutholisa ithuba lawo ukuthi uphe idlabuzane kwabasakhulayo abesifazane.
Kakhulu, kakhulu. Kahle, kahle ikudlala nxa ngisitsho njalo ngoba ukuba semsakazweni indawo esikhathini eziningi kuyavuleka, omunye lomunye ongazwanga ivikeli iphelileyo uzezwa namhlanje, ongazwanga namhlanje uzezwa ivikeli ilandelayo. So nxa lingifuna ukuthi ngibe ngikhuluma labo every week, hayi ngiyemukela, angiyali.
Hayi, kuyajabulisa mpela. Wena-ke wenzani use-South Africa kwamanje, kodwa-ke nenzani ukukhuthaza abesifazane?
Mina eSouth Africa kathesi sasekhona kwamalanga nje amalutshwane, sokuzamela ngihambe siyekhuthaza kakhulu abancane eZimbabwe.
Yeah.
Siyesizana lamanye ama-activists lawo ukuthi sikhona ukuthatha abancane sihambe siyevota. Engikwenzayo khonapha eSouth Africa ukuvakatshela ama-restaurants. Lapha eSouth Africa ama-restaurants amaningi ngingathi wonke i-majority of that industry, the hotel and restaurant and tourism industry is filled with ama-waiter aseZimbabwe. So umsebenzi engiwenzayo ukuthi ilanga liyaphela ngingene kwenye i-restaurant, ngiyangena i-mall ngingene kwama-restaurant wonke. Ngiyekhulumisana nalaba bonke abeZimbabwe ngoba ama-waiter wonke abevele eZimbabwe. Ngibakhuthaza ukuthi hayi, okwakhathesi kusabonakala ngani li-right ligijima lisevana labantu lisemsebenzini ye, kodwa asambeni siyevota. And bayemukela kahle, bake bekhale bethi sizahamba siyevota khona lesiphenduka imisebenzi yethu ingani iphelile. Kodwa ngiyabakhuthaza lakhona ukuthi singekele ukuvota, impilo zethu sizahlala zinje. Sizahlala zinje sikhala sisebenzana lama-jobs angela pension, angela hospital fund, angela lutho. But if we go and vote and we fix our country, we've got a better future to look forward to.
Maybe if I may just come in there, Vimbaina Ashe, you are in South Africa yourself, and I'm hearing, some of the initiatives that you are taking as a youth. What can you also maybe share with some of those that are on the ground, like Amai Mativenga, who's here on the line with us? They have an event tomorrow. What can you share? How can they attract the youth to come to some of these events that they have?
They have a what tomorrow? Sorry, I didn't get that.
They have a conference tomorrow in Bulawayo, where they're trying to rally women to come in and learn about, you know, how it is that they can participate in politics, how can they register to vote. But from your experience, how can they use what you've learned to also attract women, especially those young women in Bulawayo? They launched the program in Harare a few weeks ago, but they'll be in Bulawayo tomorrow.
Okay. Having grown up in Bulawayo, I know the demographics that are in Bulawayo, especially women-related, the youth that are in Bulawayo. I can tell you that in Bulawayo, there is a big percentage of young women who are entrepreneurs, who are struggling to get up and make it as entrepreneurs.
Mm-hmm.
And at the same time, there's young women who are youth who have literally no way to start. I'll mention a young lady called Miss Noma who has taken young women in Bulawayo and said, you know what, I may not give you the money to start your businesses. I may not be the person to fix Zimbabwe today, but I am the young woman who talk to you and teach you the kind of confidence you need, the kind of speech you need to go and represent yourself as a young entrepreneur. So I think if they've got a conference like that, it's important to actually reach out to young women like Noma, who's got a following in Bulawayo, would say to her following, you know what, guys, come, let's go and learn how to vote. Let's go and understand the political world in our country so that we may be able to be the people who participate instead of us just anticipating to be young entrepreneurs, to be the greatest businesswoman in Zimbabwe. We need to get up and actually be the participants of fixing our tomorrow, fixing our Zimbabwe. And at the same time, there's many other things that we can do. I mean, we're young, we are the youth, and I have found that social media is our best friend.
Maybe Vimbaina Ashe timbopinda ipapo nekuti uri kukurukura chaizvo uchisvisvina chirungu, asi toda kuti vamwewo vari kuda kunzwa nezwi raamai pana amai Lucia Mativenga vandambobvunza apo kuti nyaya yekuti mangwana vane chirongwa chavo kuBulawayo, iwe semusikana wechidiki zvii zvavangashandisawo pane zvawadzidza kuti mangwana vaonewo vachikwezva vamwe vechidiki kuti vauye kumisangano yakadai yekukurudzira kuti vaende kunovhota nekunyoresa nekupindawo munhau idzodzi dzematongerwo enyika? Taura navo varipo ipapo. Mai Lucia Mativenga, mheno kana muri kunzwa musikana wechidiki aripo.
Musikana, ndiri kumunzwa.
Ehe, kurukura izvenyu.
Mama, makadii zvenyu? Okay, ndinoda kukuudza
hai chinhu chakakosha for my youth aripo right now in nenguva yedu yatiri kurarama. Muyouth wese akabata mobile phone. Muyouth wese muZimbabwe uchatenga dollar airtime kana kuti $2 airtime kuisa internet. Muyouth wese kana uchida kutaura naye unotaura naye pa social media because hapedze 2 minutes asina kuklika pa Facebook app yake. Hapedze 2 minutes asina kutarisa kuti chii chadhirivwa pa WhatsApp yangu. Chii chiri kuitika, what is going on around me? Saka kana zviri zvokuti vachine nguva yekutumira kana broadcasted message yokudedzera vanhu vari mubulawayo kuti huyai tizotaura nemi. Kana muchikwanisa kushandisa maplatform anenge avimbai, vimbai already utori nevanhu vari kumuteerera kuti vari kumuteverera kuti okay, vimbai nhasi ari kutidzidzisa chii on social media. Ehe, vimbai ndiye anokwanisa kuzoti okay, kune zvakaitika kati kune conference yakati iri kuitika kubulawayo, ini handipo iko zvino, asi kune vakadzi vatinotarisirirawo as young women kuti tinge tichivateerera because neniwo ndiri vimbai ndotodzidza kwavari because they've got more experience. Saka all I'm saying is, mama, in this situation, kana muchida the young women to come, ngatishandisei zvatakapuwa naMark Zuckerberg akati paFacebook kuti tikwanise kunge tichitaura neach other very fast. And hazvina kuti herald ichatibvumira here kuti tinyore zvinhu zvedizvi kana kuti vachasensa vachiti hakuna sensari iriko kana kuti vimba abvatoziva ipapo Facebook zvakati toshitokwanisa kushare.
Vimbai, ndozva icho zvatanga chitaura namai Mativenga pawazouya iwewe parunhare. Ndanga ndichitokuridzira, ndanga ndichitokwenya mavhelasi izvezvi ndichingoti aiwa kaniwe, pane chironda chandoda kukwenywa nacho. Mai Mativenga vataura nyaya yekwachiundura by election iriko, isi kumbozivikanwa nezvayo nekuti vanhu havasi kushandisa dissemination of information yakanaka. Saka mai Mativenga vatotaura kuti izvo vatotanga chirongwa chekuti munhukadzi wega wega ari pa utungamiri vari kuenda kumusangano wamangwana. Ndochikupirai mama Mativenga, matii chirongwa chenyu chiya chekuuya ne 110?
Handinoda kuti chokutanga regai nditende mashoko ane ungwaru chaizvo abva kumwana wangu kuna Vimbai. Ndimi vanhu vacho, ndimi makatowanda. Mukaona madzimai tichishingaira kutoshingairira vana zvakanyanya, unogona kuti ndaguta uchiitira kuti pisi yekuvaita nevana. So tinoteerera kana mutauravo, ndozvinoita vabereki vemazuvano. Thank you very much for that advice. Isu programu yedu inodaiso, mutungamiriri woga woga kusvika paprovincial level wepolitical party yoga yoga unofanira kuva nemazita ako 100. Vangava vekuchechi madzimai, vangava vekuburial society, vangava vekupati kwako, vaune mazita nemafone namba ivavo 100. Umwe noumwe wavo anofanira kuita vanhu vake 10, so that panouya information yokuti for example izvozvizvi information yabudiswa nezeki yekuti maregistration center anenge ari mangani province by province, unotoimwaya kuvanhu vako 100. Vanhu vaya 100, umwe noumwe akatumira vake 10. Munogona kutoita svomho dzacho. Isu tinangokuudzai kuti target yedu ndeyekuti tinoda kuti chirongwa chedu chibate at least 2 million women. Tikangobata madzimai 2 million totoziva kuti nokuti kugona gudo kuri mapakuru. Nyaya yokunzi kubigwa inoitika nokuti zvinobiwa unenge wakarima mabagwe mashoma. Ukarima mabagwe mazhinji, gudo rinorya rikazorora rikangokusiyirawo zvokutoenda kuGMB. Saka ndosaka tichikurudzira madzimai kuti gwendo guno hatidi kusaririra painformation. Kukanzi zvaextendwa tinenge tichimwaya futi, kukanzi zvambomiswa tinenge tichimwaya futi, kukanzi mastation achinjiwa adini tinenge tichingotaurirana, bhozi ndopatakaona patinofira pekuti munhu anozoti handina kumboziva ini kuti kunyoresa kwanga kwatanga. Mhm. Saka ndo program yatinayo vimbai.
Aha.
Mataura kuti kune by election yekuachiundura yaitwa chimhukutira izvozvi.
Izvozvi kutongo iziva ingari yekuti ndinogara pamuganhu nechiundura.
Mhm.
Nemumwe musi mudhorobheni ndakaona zvimapepa zvakanzi nomination code, nomination code. Then ukazoonawo pa ZTV maprimary party iyo iri kutikanganisira iri ruining party. Ndopo ototi yesu. Eya kune zviriko. Havadi kuudza vanhu vanongoita chimhukutira kuita sekanyama kepaparika kuisa muhapa iyo iri politiki.
Aiwa apo pakurukurwa vane nzeve vanzwa. Dr. Chipodendere hatina kukukanganwai mungoti dambu nekuti nguva yedu ndo yadyanana manzwa zvataurwa nemusikana wechidiki vimbai nashe watinaye panapa uye zvena mai Mativenga mungoti imimi contribution yenyu mukuvharisa zvinota akusvika kumagumo.
Ndaichida kutipa nau ye social media. Last weekend kani nyaya yakaitika pa social media within 4 hours, panga pava nema comments 7,000 emaZimbabweans.
Mm-hmm.
7,000. Saka ndengenza kufarira program yataura namai Mativenga navandatotumira vasikana vekuchivo pa WhatsApp zvekuti vakamuka kuZimbabwe vatozviona kuti ava vari kuita a cell program yekuti how can we reach 100 women in a day. But kana vanhu 7,000 vachikwanisa kudaira nyaya, tinokwanisa kuendesa vakadzi 2 million kunovhota. Saka kana pane nhamba yatinofanira kuramba tichirangarira mupfungwa dzedu kuti vanhu 7,000 vakatairira nyaya yepasocial media within 4 hours.
Mm-hmm.
Isusu we can do more than that. We can get 2 million women information yekuti vanovhota sei.
Mm-hmm.
Tinokwanisa kushandisa, kune vanhu vakaita seni vane makore vachistada politics yekuZimbabwe. Ndine ripoti yandakanyora yezvemaelection centers nekuti urongo hwemaelection centers hunoaffecta mavote sei. Tokuti vanhukadzi, isusu vemasocial movements nevemapolitical parties, verengai zvinhu zvakanyorwa neAfrobarometer, zvinhu zviri kupublishiwa nevanhu vakaita seni kuti tive informed as we go towards the election. Tisangova vanhu vanoita zvinhu zvisiri supported by data. Tichishandisa manhamba, kune vanhu vanogona maths vemuZimbabwe. Ngativashandisei tione kuti tingashandise sei knowledge yese iyoyo tiendese vakadzi 2 million kuti vaende kunovhota. So far, kana tino kuti vakadzi 2 million vaende kunovhota, it means kuti pazuva rega rega revoter registration, tinofanira kuvhotesa vakadzi 122 at every voter registration center inenge yakavhurika at any given time.
Aiwa. Imi ndima nyatsoita shomu dzacho. Kana zvichikwanisika motozodzoka zvepa Facebook page yedu ipapapa tonyatsonyora kuti vanhu vanzwisise vakateerera. Uyezve toda kungotenda vamwe vapinda pa Facebook page yedu yovhiyoshon. Ndikuona Walter Tatenda Ngondo. Aiwa, tinokuchingamidzai Nicholas Nyanzero ari kuti halo nevamwe varipo. Tinokutendai PJ tombonzwa kubva kuna vimbai nashe kana mai Mativenga nesindevele tivharise musangano.
Ndione pane zvakawanda kunze kwekungoti nyiti Nkosikazi Mativenga akumungomzuzo hodwa mukutazova anongaipa vakova esifazana ukuti vabuye emhlanganweni wakusasa.
Hayi, ikuti lilange likhulu kakhulu kwelakithi eleZimbabwe kusasa koBulawayo. Umuntu wonke ozizwa ekhululekile ongumama kabuye kusasa ekhululekile sibili, noma egqoke ihembe yepathi yakhe noma engagqokanga, kodwa as long as ungumama uyimbokodo.
Amai Mativenga, aiwa, vane nzeve vanzwa. Hanzi uyai kuBulawayo mangwana kuchange kune chirongwa chemadzimai chehashtag HaveVote2018, uyezve chakavhurika kune mudzimai wese ari kuda kuziva kuti onyoresa sei kuvhota musarudzo dza2018. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndichitenda Dr. Chipodendere vanga vanesu, vimbai nashe Musvaburi anga anesu, namai Mativenga vebato rePDP PJ.
Hayi, siyabonga ngokulalela kwenu lamhlanje. Silethemba lokuba sizodibana sibeka ithuba elifanayo njalo ngevikelisayo. Oliver Lelisayo, mu Praxis Jeremiah.